Vaarairidzi ava vanoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyasha Mushekwi oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuchina chedalian Yifan. Mushekwi akapedzisira kutambira maorias kuma2017 Africa Cup of Nations kugabon asi makandiro aari kuita zvibodzwa amanikidza Sunday Chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt. Asi Mushekwi haasi kuuya kuzotamba kukosapa cup sezvo nhabvu kuchina ichangotanga asi achabatana nevemwe vese vemaorias kuEgypt kumakwikwi anotanga muna chikumi. Mushekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa sezvo Chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona, Tafadzwa Rusike, Dennis Dauda, Tabani Kamusoko na Lawrence Mutana. Asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt kusanganisira captain wavo Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Ivan Rusike, Tedai Tarikwa, Ronald Pumbidzai, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere na Alec Mudimu. Manager wa Maorias va Wellington Mpandare vanotidadanurira vamwe vevatambi vavadaidza.
Ronald Pumbidzai, Tedai Tarikwa, Mamidfielders, Dani Piri, Masha Mnezi, Marvelous Nakamba, Kutelezi Nguwe, Tafadzwa Kutinyi, Ovid Karuru, Kama Billiard, Ndakwashi Mahachi, Tafadzwa Rusike, Richard Dashiro, Talent Shawapiwa, Lewe Mavunga, Knowledge Msona, Tavan Msoko, Roto Chidingetere, Mastrikers Acho, Nyasha Mushekwi, Ivan Zulusike, Walter Msona, Tinotenda Kadewere.
Vamupandare, vanoti vari kufara nevakomana vavaunganidza ava, vachitivo vakabva kure nehondo yeAFCON, zvekuti vane chivimbo chekuti vanonoita machiripiti kumakundano aya.
Ungatarisa pamakomana vataunganidza ava vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda Tafirenyika vanoti semaonero avo chikwata ichi chakasimba zvikuru zvekuti vari kuona tichinopfunza mikono kuEgypt.
Chikwata ichi tinoti ni chikwata chakasimba. Ukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino ndo chikwata chakasvika ipapa kunze kwejust two new faces. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sechikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers eCAFU.
Vamupandare vanotitaurira urongwa hwegadziriro yemaorias vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisa kuti vakomana ava vange vachipinda mukembi musi wa20 tichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa28 uko kwatichange takakemba kusvika tatanga kutamba magemes ekukosapa. Tozobvako neimwe timu takananga paNigeria musi wa5 iyo timu inenge nevakomana 18 vatinotamba musi wa8 neNigeria.
Maorias ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika na1980. Katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004, 2006 na2017 Zimbabwe yanga ichingobudiswa munharaunda yemumagungano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.